Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kukadzi 11, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rezanu PF rinotambira nhengo dzinonzi dzakabva kune mamwe mapato anopikisa. Mapurisa anorambidza zvakare bato rinopikisa Citizens Coalition for Change kuenderera mberi nemisangano yaro miviri yanga iri kuzumba nekugutu mukupera kwesvondo rino. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rezanu PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vatambira nhengo itsva dzinonzi dzapinda mubato iri kubva kumapato anopikisa akasiyana siyana. Anonzi anosanganisira bato reMDC rinotungamirwa nava Douglas Ngonzora pamwe nebato reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa nava Nelson Chamisa. Pavanhu vatambirwa nava Mnangagwa kumuzinda weZanu PF panosanganisira munin'ina wevakambewe vakavamba bato reMDC kuvemutungamiri wekutanga vaMorgan Tsvangirai vaCollins Tsvangirai vainge vachitambirwawo pavanhu ava. Vamunangagwa vati vanhu vauya ava vatsva vane basa rekuita mukuumbwa kwebato reZanu PF nekudaro vanofanirwa kutambirwa nemaoko maviri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZanu PF vatafadzwa mugwadi.
Tinonzwa kufara semusangano mukuru munyika yeZimbabwe. Ndiwo musangano wakaunza rusununguko. Ndiwozve musangano wakatungamirira nyaya dzebudiro yematunhu navamunangagwa. Saka naizvozvo tinonzwa kufara nezvataona nhasi kuti taona nekurekodha vanhu vanoita zviru zvishanu 5,000 vanhu vanga vachibva kumapato anopikisa kunyanyanyanya kuMDC nekuTripleC vachiuya kumusangano wavo weZanu PF vachitaura ivo kuti vari kuuya kufarira budiriro nomuono wemusangano weZanu PF wakatungamirwa navamunangagwa vachiti ivo hazvichakodzeri kuti tirambe tichingonzi haa tiri vanhu vanopikisa nechikonzero chekuda kungonzwa kupikisa kana kuita sokunonzi tinoita kupikisa sekunge pikiniki yokungoti chero zvatada kungopikisa tongopikisa. Aiwa, nyika inovakwa neve nevayo. Ngaticherechedzei nokuva nomuono kuti hongu zvimwe zvatairwira tiri kuopozisheni kana kumapato anopikisa taakuzviona zvichiitiwa munguva yavamunangagwa. Naizvozvo hapasisina chikonzero chokuti tiwanikwe tichiramba tichipikisa. Isu tinotarisa budiriro, tinotarisa kuri kuenda nyika. Naizvozvo tati haa takudzoka kumba kumusangano weZanu PF.
Pavanhu vamuri kuti vauya ava ndevapi vangange vaine mazita angazivikanwa kunze uku?
Chanyanyotifadza and chiri kunyanyodakadza mwoyo yedu sevanhu vemusangano weZanu PF ndechokuti munoziva imi kuti nyaya dzekupikisa hurumende nyika yeZimbabwe kuti dzizova dzinoonekera mukuru waipikisa hurumende nemusangano weZanu PF vatsvangirai ndivo vanoshanda basa guru kwazvo kuti kugova nemapato anopikisa. Asi nhasi tazoita mufaro mukuru kubato reZanu PF tichiona munin'ina wavo akatungamirirazve mhomho yevanhu yanga ichidzoka kumusangano weZanu PF vanonzi vaCollins Tsvangirai nemhuri yavatsvangirai zvekare inosanganisira vamwe vana vavo tanga tinavo. Zvatifadza zvisingabviri. Uye taona zvenhengo dzanga dziri dzemutriplec kumaprovhinsi akaita sana Marshwest kuchiwanawo vachibuda vachidzoka kumusangano weZanu PF vachitopiwa ivo zvinzvimbo zvokuva macoordinators kana kuti vakokeri vemusangano weZanu PF vane basa nedonzo rekunonyenga nokupimba vamwe vasaririra mapata anopikisa kuti vadzoke kumusangano nokuti vamunangagwa vanodzidzisa kaizvo vachiti mashoko avadzokororwa nhasi iwo umwe musangano wezanupf haikwani mumunhu asi vanhu vose vanokwana muzanupf
vanga vari mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa mugwadi vari parunare muHarare nestudio 7 tabatawo mutauriri wemutungamiri webato remdc vadouglas mwonzora valoid damba avanoti izvi hazvisi zvitsva zvekuti vanhu vanomiswa pamberi penyika nezanupf vachinzi vabva kuna mamwe mapato uye hazvina zvazvinokanganisa bato ravo
chekutanga ndinotenda mukoma jonga kundipa mukana wakadai uchitaura nevana vezimbabwe ndichiti makadii kumativi mana enyika chinhu chechipiri chandao ndingotaura ndechekuti zviri mubumbiro remutemo wemdc zviri mubumbiro remutemo wenyika kuti munhu ane kodzero dzake kujoina mapato aanoda kana kubuda mubato raasingade pachirungu mubumbiro redu renyika rinonzi freedom of disassociation freedom to disassociate irimo saka tinoti makorokoti kune vaenda asi hazvinisi basa remusangano yedu wemdc kuti renderere mberi handike kutanga vanhu vachibuda nzvuku dzanupf vachiuyawo kwatiri iyozve vanhu vachibuda kwatiri vachienda kwavari iki chiitiko chinoitika mumapolitical parties ese saka handi zvitsva zvekuti tingabva tarohwa nehana kana kukashwamara vane kodzero dzavo vanhu yavatotaiwa bhaibhai
asi zvinosiyewo papi musangano wenyu tichiona kuti munee muri muurongwa hwekuumba musangano asi uchinge uchiondomorwa nerimwe divi waita juzu ratizirai uku riri kurukwa uku riri kududunurwa
regai nditi mukoma mukatarisa kuti vanhu vacho vanonzi vaenda vanonzi vakore nditsvangirai havana kumbobvira vamboita kana chigaro musangano mukoma wavachitori mupenyu saka handisi kuona juzu ratizirai apa nekuti havana kumbobvira vapinda kana mustructure inge ingori pati yaitungamirwa nemukoma wavo saka uchizoramba uchinyotaura kuti inge iri nhengo yedu isisi tisingambozivi kuti vangu vachivhotera kupi kana kunani kuti munobva kuti vhote zimbabwe isecret saka vaenda vatina zvigaro vana collins ava aiwa tinoti aiwa ngavafambe zvakanaka saka juzi ratizirai handiroba ramuri kutaura rino tineri juzi rava monzora riri kurukwa richibva rasungwa bambo dzichienderera mberi
totarisawo imi sebato mune vamwewo here vamuri kutambirawo vatsva vamamusati mataurawo nezvavo vari kupindawo kana kujoina bato renyu vari kubvawo kune mamwe mapato kana vangava vamwe vatsva
politics dzemuzimbabwe munoziva kuti dziri very dangerous nekuti mukataa kuti isi tinopikisa tikada kuti tizviite tinopane tinokonzera violence saka tida kuprotekta identity yevanhu vanotivavanhu vanotijoina kana even macampaign dzedu mamwe atiri kuita nemaprogramu atiri kuitaita tiri kuita underground saka tida kuprotekta identity yevanhu vanotijoina hatipo kuti tingotidudzira tichitange kunge unonzi kufarisa aiwa hatidi kunyanya kufesherwa nekuti mdc haina kufoma nhasi ende mdc haina kufoma haina kusika vanhu mdc yakatotora vanhu kubva kuzanu mukazvitasira nekuti patakatanga 1999 vazhinji vangu vari kuzanu saka handi zvitsva izvo kwatiri
vanga vari mutauriri wemutungamiri webato remdc vadouglas mwonzora valoid damba vari parunhare muHarare nestudio 7 studio 7 yakundikana kubata vacollins tsvangirai kuti tinzwe divi ravo asi takwanisa kubata mumwe munin'ina wavamogen tsvangirai vamanasa tsvangirai kuti tinzwewo pamire mhuri yavo panyaya iyi
aiwa zvinhu aiba chamunofanira kuziva nechekuda iso zvari kuonekwa ndozvatiri kuonawo handitiri kuona mukuona izvozvo munhu wani anganzi imhure ndozvakaitika munhu wani munhu wani ka kana iye asarudza kudaro kana iye angamiriri mhuri yese kakuti mhuri yese ndokwayava handi muri kuona manje saka kana vanhu vaakuripota ngavanyatsobuditsa pachena unoziva kungopenda vanhu vese nebrush kungoti ndo zviripo handidzonyuzika kana vaenda sekuona kuri kuitwa ndokuonawo kwatiri kuita
saka imi semhuri havana kunge vakuzivisaiwo here matanha ava kutora vamwe vacho ivavo kana muri kuti muri kungoonawo munhau sezviri kuita veruzhinji
aiwaka unoziva chinoitika izvi hazvigarirwe dare zvekuzoyandei kwakati ungagarire pasi dare rekuti toda kuenda kwakati kwakati kuti kuenda kunovhima here kwekuti handei tinobata tsuro isusu takangosiyiwa navatsvangirai tiri patiri handimuri kupaona manje saka nekudaro iku zvekugara pasi kuti munyatsodhiskasa kuti muti hei hatidai ngatidai hazvikokerwe munhu kaizvi
kana muchiti makasiyiwa navatsvangirai muri pamuri tinoziva kuti vatsvangirai vakasiya kuine bato remdc asi iye zvino kwane mdc inotungamirwa navamwonzora kwoitawo vana vamudzuri varikutoo vari kutungamira mdc kwoitawo kwane citizens coalition for change yakutungamirwa navanelson chamisa veruzhinji vakada kuziva kuti imi makamira papi pari nhasi
aiwa vatsvangirai ndiye baba, ndiye sahoho, ndiye mukuru akasiya batu hilo rezo. Vamo wensa hawa kungu dauka zao, azotani ya kuziwa kuti chaiko ndikupi, vato ziziwa. Ishikungu zao kungu tatsurilana, but the original chaiyo, ye kutanga, vami wese nyangoni haka foka pati, vato ya kuziwa kuti watu wakirai, wakasiya batu hii kuti kani waende mbeni. Hati kukona manji, hawa kumbo siya zakaita zidanzi kuti kukoma, makuregore, gama zezuru, mashona, makaranga. Saka pakusia kwao havana kumbodzurana idzurana parikara pakaita unjire nezvimwe zvakadaro vanhu vanodoo hukuka.
Saka rakasiyiwa navatsvangirai racho nderipi kana pakadaro muchitaura kuti paita kudanzuka kwamuri kutoonawo?
Vatsvangirai vakasiya MDC tinoziva kuti vamonzora ndopari kutungamirira izvovo.
Vanga vari mumwe vanin'ina vemushakabvu vamogeni tsvangirai vamanasa tsvangirai vari parunare nestudio 7. Mapurisa anonzi arambidza zvakare bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuenderera mberi nemisangano yaro miviri mukupera kwesvondo rino. Mudunhu remurehwa, mapurisa anonzi anyima mvumo bato rinopikisa iri kuti ringe richiita musangano mangwana panzvimbo yemabhizimusi yenhakiwa kuuzumba, achiti chiziviso chebato iri achina kuzadzisa zvinodiwa nechidimbu 7 chemutemo weMaintenance of Peace and Order Act Chapter 11, 23. Chikamu ichi chinowanzi chinoona nezvekuziviswa kwezvekuungana kweveruzhinji. Bato reCitizens Coalition for Change rakanga ranyorera mapurisa ekumutavatava nemusi wechipiri richizivisa nezveurongwa hwaro hwekuti riite musangano uyu. Bato iri rinonzi ranyimwawo mvumo yekuti ringe richiita mumwe musangano padeure kuGutu South mangwana.
Mepenyuro ye Voice of America iri kuremekedza zuva rekukosha kweradio pasi rose reWorld Radio Day. Kucheretsedza kukosha kwedano rinotorwa neradio mukunza hurukuro kudzidzisa uye kuwanisa mashoko kunharaunda dzakasiyana siyana pasi rose. Radio icharamba iri chimwe chenzira dzekufambisa mashoko dzakakosha mupasi rose kubatsira kupanwa kwemazano uye kuumbiridza pfungwa dzeveruzhinji. Nepenyuro ye Voice of America inoda kuve muhurongwa uhu. Gore rino dingindira rinoti radio nerunyararo kana kuti radio and peace. Rakanangana nekukwanisa kweradio kubatanidza mukuyananisa makakava nekukurudzira runyararo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bazi rezvekudzivirirwa kwenyika muBritain razivisa nhasi kuti apo kupinda nechisimba kweRussia muUkraine kwave kusvitsa gore, Russia iri kutarisana nesarudzo yakaomarara yekuti yotora matanho api kuenda mberi. Bazi iri rati Russia inofanirwa kusarudza kuti yoramba ichienderera mberi nehondo here iyo iri kupedza mauto ayo kana kuti yofunga patsva. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavlas Musanganya uye weStudio 7.
Kuchingamidza ine mukwaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Mavhles Musanganya uye tiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nakomishina Margaret Mukahanana Tsvangarwe vesangano reGender Commission of Zimbabwe rinomirira vanhukadzi munyika. Vashange vari kutaura nesu pamusoro pemusangano wakawanikwa ivo uchiitwa svondo richangobva kupfuura pamusoro pe nyaya yekuti madzimai awanewo zvigaro zvepamusoro pamusangano uyu panga paine vadare nemakurukota echidzimai anobvawo kunyika yeMalawi. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro here kuti misangano yakadai yakakosha sei kumadzimai?
Musangano yakadai yakakosha kumadzimai nekuti tachida kuti madzimai tikurudzirane kuti tiwe tinotora kodzero yedu semadzimai yatakapuwa mubumbiro remitemo inonzi 50-50 kuti madzimai nevanhurume vanofanira kupinda kuwana zvakakodzerana zvakaenzanirana mikana yakaenzanirana muzvematongerwo enyika uyezve nenzvimbo dzese dzepamusoro kava muhurumende kana muprivate sector. Saka musangano uyu wanga wakanangana nemaelections ari kuuya muna 2023 tichida kuti tionesane nemapolitical parties.
Sesangano regender commission, zvii zvamakaona sezvikonzero zviri kutadzisa kuti madzimai vapinde munyaya idzi dzezvematongerwo enyika?
Takaona chiongorora kuti zvizhinji zviri kutadzisa madzimai kuti vapindewo muzvigaro zvepamusoro mune zvematongerwo enyika inyaya yekuti mapolitical parties havasi kusapota madzimai kana kuisa makandidates emadzimai akawanda kuti vakwikwidze sezvinorehwa nebumbiro remutemo. Saka musangano uyu vanga vari wekuti mapolitical parties vari muparliamendi vatsidze kana kuti vanyore chibvumirano chekuti vachakwanisa kuti madzimai akawanda kubva mumapato avo vapinde mune zvematongerwo enyika semacandidates pasarudzo iri kuuya muna 2023. Tinoona kune zvimhingamupinyi zvakawanda zvinotadzisa madzimai kupinda.
Sesangano regender commission, zvii zvamuri kuita kubatsira madzimai aya anoda kupinda pamabasa epamusoro munyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika?
Isusu segender commission takanga tichimboedza kubatsira madzimai neprogramu yedu yanga ichinzi Women Rise in Politics. Iyo taa tichitraina madzimai kuti vave neconfidence uyezve kuidentifya madzimai vanga vachida kuti vazopinde musarudzo iyi. Tavaunganidza madzimai taichivadzidzisa kuti vaite confidence, kuti vanonyora sei campaign message yavo kana vachitsvaga zvibatsiro maresources vanovatsvaga sei uyezve kana vachitaura nevanopepeta nawo media vanozvipresenda sei nezvimwe zvakadaro zvinongoita kuti madzimai vave neconfidence dzekuti vamire kuti vapindewo muzvigaro zvepamusoro. Saka ndo zvatachiita segender commission. Ichirongwa ichi ticharamba tichipfuurira nacho mberi. Chakambokanganiswa nenyaya yecovid. Tingadai takakwanisa kukavha nyika yese asi takazotadza nekuti nguva zhinji takagara mudzimba nenyaya yecovid. Asi ticharamba tichipfuurira mberi. Even sarudzo yapfuura ticharamba tichipfuurira mberi tichiramba tichitraina madzimai for the next election.
Munoona remangwana rakamira sei uyezve zvii zvamungakurudzirewo madzimai panyaya iyoyi yekuti vawanewo mabasa epamusoro?
Ndo zvatinokurudzira madzimai kuti madzimai tine uwandu hwakawanda semadzimai. Madzimai akavhotera mamwe madzimai tinobudirira kuita chikamu half yechikamu 50-50 yatiri kuwawarira. Saka zvatinoda kukurudzira mamwe madzimai ndezvekuti tisatye uye tisapotane semadzimai kuti tive tinobudirira kupindawo muzvigaro zvepamusoro. Nokuti kana vangori varume chete vari pazvigaro zvepamusoro tinoona vakadzi vachidzvanyirwa uyezve ndo panozoya nyaya yekuti tanga wandida kuti upinde muchinzvimbo chauroda kupinda. Saka tinokurudzira madzimai kuti ngatiimirei pamwe chete tichiyamurana semadzimai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndiri Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheOur Lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemugari wekugokwe chitekete kusengwa mine vaasha ngwenya pamusoro pekuparadzwa kunonzi kwakaitwa mimwe misha nemvura yakanaya zvakanyanya ikoko svondo rino.
Ya, icho kadi zvino hazvina kumira zvakanaka kuno kugogwe chitekete semwamaini kwandiri kunoku. Zvino hazvina kumira zvakanaka. Dzimba dzakavisirwa pasi, dzimba dzakawanda chaizvo dzakavisirwa pasi. Ndeniwo minja ikakukura nenzizi, mbeu dzikaenda. Saka zvino hazvina kutombomira mushe kunoku.
Misha mingani ine dzimba dzamaona dzapuswa uye minda yaparadzwa.
Kunoku kusengwa mine pane misha inokona kuita iyo 7 yakakukurwa nemvura yakawisirwa pasi nemvura nezuro. Misha inokona kuita iyo 7 and then iwo kuchizoti minda minda inosvika kuma10 yakairedzwa nemvura nezuro. Saka vanhu vari kutochema izvezvi kutaura kuno. Tiri kuchema. Takatobata kumakotsi uyezve vanhu vamwe vazhinji vava kubatira ura maoko kuti mvura iyi zvairi kunzi ichiri kuendera mberi. Zvichasara zvadii, dzimba dzacho dzichasara dzakaita sei. Minda zvekare yanga yairedzwa iyi muchatosara mava nenzizi. Saka kureva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mune ramangwana redu revarimi uyezve nerevagari.
Pane vakakuwara here kana kurasikirwa nemidziyo yavo pakupuswa kwedzimba, kuputsika kwakaita dzimba uko?
Ya, takaita dambudziko guru samukoma Jonga kandimire nekuti mukatarisa ikoo pane dura rakadhirika. Saka padura apa mamushowa nechibage chakanga chirimo, vakatozoita chekuchera vachiunganidza pazuva kuti chiome. Saka pane mukano wekuti chibage ichi chinogona kuora nekuti changa chakawandisa. Saka zvinhu ipapa hazvina kumira mushe. Chibage ichi chinogona kuora nekuti chakabviswa kwenguva diki diki chikazoiswa pakavanzika vachityira kuti panogona kutona imwe mvura zvekare. And then tichizoendawo pane umwe musha. Handingati vakanyanyisa kukuvara but vakawirwa nezvitinha, vakatsimbirwa nezvitinha. Havana havo kuzokuvara but maybe vangava vakakuvarira mukati nekuti hapana medical aid yakaitiwa kuti vaongororwe. But mudziyo yakafa zvisingaiti. Pakafa mahodhiropu, matebho nemacheya yayo, matv, mazinki anga akarufisa dzimba nemaglazi akaputsika, neimwe midziyo yemba yakawanda inosanganisira madhishi, zvese zvakaputsika. Mukoma Jonga kandimire, hazvina kutombomira zvakanaka.
Pakuenda kwakaita minda, mukoma Asha, zvirimwa tinoona kuti inguva yekuti vanhu vanga vachitarisa mumunda, zvirimwa zvakakanganiswawo zvakadii?
Vanhu vanga vakatotarisira kuti panonoperera mwedzi uno kana kuti pakati pemwedzi uno uyu mbesva dzavo dzinenge dzave nani. Vanga vakatarisira chose kuti dzinenge dzava nani but pane zvakaitika izvi. Pane chibage chakakukurwa zveshuwa kana kuti mbeu dzakatorwa zveshuwa. And then iwo chimwe nekuda kwemhepo zvimwe zvaingovisirwa pasi zvinova izvo zvakakanganisa utano hwekuti zvatorasa utariri kuvarimi kuti pamwe pacho vachachidya chakasara chacho.
Mvura iyi yakanaya kwenguva yakareba zvakadii zvekusvika pakuparadza, uye kuparadzawo kwakuri kwekuti yanga isisairera here ichijenga zvakazoita kuti dzimba dzoondomoka?
Mvura yava nenguva ichinaya, saka pasi panyanyisa kuguta mvura manje zvekuti pamwe pacho mune mamwe maareas ukatsika panenge pachitefetera zviya zviya, pachiratidza kuti pari kunyudza paarea ipapo. Saka ndio zvakaitika.
Kune rubatsiro rwati rwawanikwawo here kana kusvika kunzvimbo idzodzo?
Kusvika patiri panapa hapana kana hope yatati tawana, hapana matanho anga amboti atorwa. Since vanhu vangu vachingozvitora sekunge zvinhu zvisina basa kana kuti zvinhu zvisinganzwisisike but zvinova ndizvo zvakatoitika. Hapana matanho atamboti tawana kana hope yatamboti tawana kunze kwemumwewo. Community yanga ichingobatsirawo nekuvakurudza, imwe yemidhuri yakadhiriri yakaputsika iyi vangobatsirawo kuti vavake muna akwanise kuwana pekubatsirika sinsi kana pane dzimba shoma. Saka pane umwe akavakirwawo imba yake ikapera very day. Saka ndo zvakaitika, hapana rumwe rubatsiro rwatatatichawana.
Manga makateerera kuna vaAsha Ngwenya vanove mugari wekugokwe chitekete muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo. Vakafano bata basa rekutungamira ZIFA vaGift Banda vanoti vari kutaura neFIFA vachizivisa zviri kuitika munhabvu yemuZimbabwe vakatarisana nekudzorwa munhabvu yepasi rose. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vabanda vanoti vakanyorera FIFA kuizivisa pavave muhondo yavo yekuedza kugadzirisa nhabvu yemunyika iyo yakaita manyama amire nerongo.
Takatanga kunyorerana nekutaurirana neFIFA kuti tione kuti tinodzoka kuzvitamba.
Izvi zvinotevera kupedza basa kwekomiti yeZIFA Restructuring Committee iyo yaiita ongororo yezviri kukonzeresa mhirizhonga munhabvu yemuZimbabwe. Vanoti kunyange hazvo vasati vaona mhinduro varonga musangano weZIFA Assembly uyo vachatarisa zvakabuda muongororo yakaitwa neZIFA Restructuring Committee iyo yaive yapiwa basa reongororo iri neSports and Recreation Commission. Vabanda vanoti vachazivisa nyika yese zvisungo zvavachabuda nazvo kubva mumusangano uyu.
Tizazoti tikasangana tinotoudza vanhu kuti tiite tinenge tabuda nazvo.
Asi hazvisi pachena kuti FIFA ichavateerera here sezvo isingaremekedze utungamiri hwavabhanda asi hwavafeoton kamambo avo vakadzingwa basa nebazi rehurumende reSports and Recreation Commission. Sachigaro weSRC vaGerald Mulotswa vanoti zvakabuda muongororo yeZIFA Restructuring Committee zvinosanganisira kuti bumbiro remitemo yeZIFA rinoda kugadziriswa zvakasimba. Vamunotya vakaseka kuti Restructuring Committee yakaona kuti vamwe vari muZIFA Assembly havatomboziva zviri mubumbiro remitemo iri nekuti havagone kureverenga nekushaya dzidzo yakakwana. Maneja wevatambi vaGeorge Beda vanoti vanotarisira kuti gadziro yenhabvu iri kuitwa iyi inofanira kupera nechimbi chimbi.
Dai vanhu vari kuita nyaya iyi vave vanokasika kuti vapedze ongororo dzavo kuti tive tinokwanisa kudzokerawo mumitambo.
Asi veruzhinji kusanganisira nhengo yeWarriors Friends Club vaPhilip Regede vanoti zvese zviri kuita izvi hazvina basa rakanyanya asi kudzoka kwemaWarriors munhabvu yepasi rese. VaRegede vanoti SRC neZIFA vanofanira kutaurira nyika yese pavasvika chaipo munyaya dzogadzirisa nhabvu uku.
Inezvi takangovharurwa tirimukati saka hatisati taziva kwatiri kuenda sofa hatikuita sei. Saka zvimwe zvinhu zvatoda kuti vanyanyo vaclassify kuti tiri kubva papi tichienda papi. Tinoda kuti tizive kuti zvatiri kuita tiri kubva papoint A tichienda papoint B. Hatizoda zvinhu zvekuti tirambe takangohinga.
Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese gore rapera zvichitevera kupindira kwebazi rehurumende reSRC munyaya dzeutungamiri hwenhabvu apo yakadzinga vakamambo nekomiti yavo. FIFA haibvumidzi kuti hurumende ipindire mukufambiswa kwenhabvu. Chasara kuona kuti tarisiro yevateveri venhabvu munyika yekuona nhabvu yepamusorosoro ichidzoka munyika inobudirira here. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. ZANU-PF inotambira nhengo dzinonzi dzakabva kune mamwe mapato anopikisa dzinosanganisira munyina wevakangibhoye mutungamiri webato reMDC vaMorgan Tsvangirai vaCollins Tsvangirai. Mapurisa anorambidza zvakare bato rinopikisa reCCC kuita mimwe misangano miviri mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiya mina Gaino Gumede Saidi.